izvi zvabuda pamusangano waitwa pampillar central hospital nhasi nekomiti yeparamende inoona nezvemadzimai pamwe nevechidiki wekunzwa kubva kune veruzhinji pamusoro penyaya yekuti vanhukadzi vane nhumbu vanobhadhariswa mari here kana kuti kwete muzvipatara pakusununguka uyewo kuti vanhukadzi vanokwanisa kuwana nzira dzekudzivirira nadzo pamuviri zviri nyore here mumwe wemadzimai ange aripo pamusangano uyu muzvare kimberley lesvanda vati vanhukadzi vakawanda kunyanya vanoshaya vanotadza kubhadhara mari kana vasununguka uye vanoramba vakachengetedzwa muzvipatara kusvikira vawana mari yavanenge vachinzi vanofanirwa kubhadhara vati vamwe vanopedzisira vaendeswa kumagweta nekuda kwezvikwereti zvavanenge vachinzi vaita pakusununguka
isu tinongozwa kuti hanzi hurumende iri kuti vanhu vasabhadhare muchipatara but inini I gave birth on Caesar ndakabhadhara and nanhasi handisati ndapuwa bed record yemwana wangu because ndakaunzwa kuti ndotanga ndakliya chikwereti saka zvekuti vanhu havabhadhari hazvisi chokwadi nhema
kanzura weward 8 mubulawayo amai Sheila Musonda vatsinhirawo nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai anenge akazvitakura vakatiwo nguva zhinji vanhukadzi vanenge vasina mari yavanonzi vanofanirwa kubhadhara iyi vanobatwa neseri kweruoko nana mukoti
muno muchipatara kunobhadharwa kumatenete uko upeni kana usina kubhadhara mari yekuti ukabatsirwa haubudiswi pachipatara
panyaya yekuti vanhukadzi vanokwanisa kuwana zviri nyore here nzira dzekudzivirira nadzo kuita pamuviri muzvipatara zvehurumende kana mumakirinika vamwe vati vanhukadzi vakawanda vanoisa upenyu hwavo munjodzi nekutsvaga zvekudzivirira pamikoto kana kuti black market sezvo vasingakwanisi kuwana mari yekubhadhara pakudhinda makadhi inodiwa kuzvipatara zvehurumende pamwe nemakiriniki izvi zvatsinhirwa naamai Ngoni Budhi
kukwadi kuti mapiritsi anotengesewa zvinhu zvefamily planning zvinotengesewa nekuti unoenda kukliniki wobhadhara $5 pawindo wapinda unosista unobhadhara futi imwe mari saka vanhu tenga takutoona kuti zviri nani kuti bheta tizviendere zvedu kutotenga kunze kuti too expensive mari yacho tinenge tisina
sachigaro wekomiti yezvemadzimai nevechidiki amai Priscilla Misaira Mushonga vaudza vakuru vakuru vechipatara ava kuti havafanirwe kutaura zvemanatsa mukanwa asi kuti vataure chokwadi kuti vadare veparamende vagokwanisa kubatsira kugadzirisa matambudziko ari muzvipatara
tiri kutaurirwa kuti hatina kumirira zvakanaka vakadzi vari kubhadhariswa mari vari kuno kumupiro vanenge vakachinja vakachinja muna January asi vazhinji havasi kuziva kuti zvakachinjwa vachinja kudaro kumakliniki uri kubhadhariswa kuno hakusi kubhadhariswa saka kuno ava vanga vachiti vane waiting list inosvika kuma 700 saka mutemo uyu hausina kushanda zvakanaka
pave nenguva zvipatara munyika zvakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana kusanganisira kusakwanisa kuita nemazvo mabasa azvinotarisirwa kuita nekuda kwekushaya vashandi vakakwana pamwe nemishonga ndakamirira Studio 7 muulawayo ndini Taurai Shava.